A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 28th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and all over the world. Tonight we are discussing about the violence that broke out in South Africa amid tensions between locals and immigrants.
Chaos erupted today on parts of the Pretoria town center as foreign-owned shops were looted and burned down by a mob that was allegedly on a mission to rid the city of drug dealers.
The chaos started with taxi drivers blocking several roads in the city, protesting against the shooting of one of their own on Tuesday, allegedly by a foreigner.
The protesters then started looting shops and burning them down.
When police arrived at the scene, they had running battles with the protesters and fired rubber bullets to disperse them.
Despite several people being caught inside looted shops and some were caught with looted television sets by the police, but they were later released.
Gauteng Police Commissioner Lieutenant General Elias Mawela confirmed to reporters that no arrests had been made during the mayhem that unfolded, angering groups that protect the rights of foreigners in South Africa.
We are also going to look at threats by locals that companies employing foreigners must fire them or the companies will be burned down. This has resulted in some companies dismissing Zimbabweans and other foreigners in South Africa.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodlakela oluqhamuke edolobheni le-Pretoria e-South Africa. Lolu dlakela lubikwa luqale ngemva kokuba omunye umtshayeli wama-taxi edutshuliwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Kodwa ke lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga amalutshwana ixuku labantu abadabuka eSouth Africa libikwa lihambe libhodabhoda ngedolobho lePretoria lisithi lona lifuna ukuxotsha abokuza ngoba yibo abaletha ubugebengu lokunye okunjalo. Ye, siyabona ukubana njalo kulemibiko eminingi ephuma kunkundla ezitshiyeneyo zokuxhumana ezifana labo Twitter, labo Facebook, lapho izizalwane zeSouth Africa ezithi zona kusiyafika umhla ka-2 wenyanga ezayo kuzaba kungasavunyelwa ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe bakhanye besebenza khonale eSouth Africa, njalo sizokuthiwa lokhu sokubangele ukubana izizalwane zakwamanye amazwe zixotshwe emsebenzini ngalabo abaziqatshileyo besesabela ukuthi udlakela lungeza lungagcina lufinyelela lamankampani wonala. Lokhu kwenzakala njalo kule mbiko evela kuziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezithi zona abokuza sebegcwele kakhulu sokuzamele baxotshwe. Jonga.
Ngizozo. Wongu wadiwa watereri ne watariri nasi tiri kutarisa mirijonga inonzi yanga ichitika kubane Zuro Maneru muguta re Pretoria kana kuti Tswane mu South Africa. Umotinonzo wakuti vemichova kana kuti vachikairi vema teksi vanga vachirwisana nevabva kure kana vanobva kune dzimwe nyika munzvimbo iyoyo vachifungidzirwa kunzi ndo vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha zvaita kuti mumwe chete wevatyairi vemichovha kana kuti vematexi one tax driver anga achipfurwa achiurayiwa vachifungidzira kuti apfurwa naivo vekunze vari kunzi ndo vari kutengesa kana kuti vari kupiwa mhosva yekutengesa zvinodhaka hanzi zvikuru drug rinonzi nyaope saka vanouya vachinzi vari kumira vachitengesera munotakurirwa nevemichovha ava zviri kuita kuti paite hondo idzodzo pamusoro pazvo panewo vamwe vari kuti makambani emusouth africa kubva musi wa2 september zvichienda mberi anofanira kumira kupa basa zvisara zvekunze kwenyika tichinzwa kuti iro svondo rino kune zvisara zvezimbabwe zvakatoti wandei zvanga zvichityaira marori pane imwe kambani zvakamanikidzwa kusiya mabasa kana zvakagumurwa mushure mekunge varidzi vekambani iyoyo vapiwa kunzi vaziviswa nevemusouth africa kana kupiwa choice kunzi moramba makachengeta mazimbabwens toparadza kambani yenyu kana kuti modzinga mazimbabwens kana maforeiners ari ipapo ndonyaya dzatoda kuti kurukure tinzwewo kuti pane vasangana netsaona iyoyo yanhasi mutaundi makwanisa kubuda sei muguta tambotaura naadvocate Gabriel Shumba vesangano vanoisa chigaro vesangano rezimbabwe exiles forum vachitaura kuti muguta manga musingafambike Chris nguva yemasikati asi vanga vachiti hazvo mapurisa anga akwanisa kudzimura mhirizhonga asi mamangosarira kuti mamuine hutsi hwetiegasi nezvinhu zvaazvichipiswa uye kuti mapurisa anga asingabvumidzi vanhu kupinda mukati nokuti vanga vachitoburitsa vanhu kuti vaone kuti makamira sei mutaundi
aiko sibili jonga hai okwenzakala eSouth Africa kulusizi kakhulu siyathemba ukuba na kusoze kuqhubekele phambili lanxa imbiko esiyitholayo ikhomba ukuba na kukhanya hayi kuzafiwa phambili lapho njengoba sizwele ukuba na ilanga likamhla ka-2 yilo eselifakiwe izalane zakwele South Africa ezithi zona kumele habo kuza bengasaqatshwa emankampanini asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni jonga
ndizvozvo chaizvo tinotarisira kuti tichawana vadare vatiri kuedza kuti tibate kuti tinzwe kuti tingakurukura sei nyaya iyoyi tiri kuedza kubata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano Human Rights Watch muchamembe kweAfrica vadiwa mavhinga pamwe chete navadennis juru vanove mutungamiri wesangano revano tengesa vachibva kunze recross border International Cross Border Traders Association pamwe chetewo naDr Vusumuzi Siwanda vanove sachigaro vesangano reAfrica Diaspora Forum tiri kuedza kuti tinge tichivabata tinge tiinawo pano pachirongwa kusanganisirawo nemi vateereri tinoti chayai nhare kuno kana kutumira mashoko ekuti tikufonerei nhamba dzedu ndidzo dzinoti 001-202-619-2077 mukangochaya nhare tinokufonerai we call you back Chris
yebo jonga njengokutsho kukajonga sikhangelele ukubana sizaba labahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi basincedise ke ukuhlaziya lolu daba sikhangelele ukuba lo mnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-cross border we-International Cross Borders Association eseSouth Africa siphinde sibe lo dokotela Vusumuzi Sibanda. Usibanda ke ngwenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa. Siphinde njalo sibe legqwetha, igqwetha umnumzana Dewa Mavinga we-Human Rights useSouth Africa laye sikhangelele ukuba labo asazi ke ukubana incingo zizasivumela na lingakhohlwa njalo ukuthi inhlelo zethu sikhuluma kanje liyanelisa ukuthi lisibone kumabona kude siyasikhona kuFacebook iFacebook lapho yiko elingasithola kona kuVOA Ndebele VOA Shona kumbe VOA Zimbabwe jonga
timbotarisa zviri kunyorwa paFacebook page yedu nevari kutitevera zvino vari kutevera chirongwa tina mukoma Blessing B Dina anzi waiting for Zupco bus yedu parengi kombi anzi makombi ari kudhura koita AGS Muvindi vati pa namba dzao dziku South Africa kuti vafonere vapinde muchirongwa zvimwe chete namkoma Aaron Gwapedza Shumba vari kutiwo namba idzo ndifonere tiri kubatai koita Faina Matafi anzi kutsva kudumbu nekumusana chokwadi koita Amos Ngwenya watching from South Africa good evening aiwa tinoti maswera ose mkoma zvimwe chete namkoma Thomas Matambanadzo anzi good evening kuti mkoma Donald Mamboma anzi muno hatichadivi zvichokwadi ndifonereiwo panhamba idzo tinokufonerai zvimwe chete namkoma Martin Maposa Simbarashe anzi ngilivuka ngize musanzi isindevele zviri kuti apa
I'm watching you from South Africa.
Yeah, saka ndizvozvo. Koita mukoma Ejas Muvindi anzi zvakaoma toraramire pikwedu kunyika tiri pa mahwani kurohwa nezano kunotodzingirirwa futi. Then Martin Maposa Simbarashe kante sohlupeka kuze kuve nini ndo zvatiri kubva kuwana kune vari kuteera chirongwa Chris.
Yeah, hai siyalinxusa ke balaleli ukubana lisithumeleke inombolo zenu zocingo inombolo zethu zithi zona +12024650318 inombolo ze WhatsApp lingasithumela ke imlayezelo we WhatsApp siyalifonela ye ngizwa kuthiwa jonga
sesingomthane mumwe vari parunare hello ndofunga nare dzinenge dziri kuti netsi regaiti zame zvakare kuvafonera hello
kuno kwere mkoma jonga.
Yes, ndiya navo.
Ndofunga mato kutaura na vajuru kunoko.
Oh, vajuru pindai muchirongwa nhare dzacho dzinenge dziri kuti netsei nhasi. Saka iye zvine zvikuno kwakuchingonzwika kushona tisinganzwe izwira vajuru. Welcome to our show, Mr. Juru.
Thank you for having me, Koma Jonga.
Yes.
Maybe it's because of these demonstrations, probably the cut off the lines because of that. I don't know. It's now Zimbabwe and South Africa maybe.
No, let's try to utilize the little we have. Mr. Juru, we understand that they were running battles this afternoon in Pretoria between taxi drivers, taxi operators, and the police. And also people looting, they took advantage of that. What can you tell us about that development in the afternoon?
Yes, Mkoma Jonga, they were running battles in Pretoria between police and the demonstrators. The initial story is it's like commuter operators are complaining that foreign nationals are selling drugs to the locals. And it's interfering with their business. They are up, they are failing to do their business smoothly as people, the drunkard people come disturbing their businesses in taxi rank. So in the process of fighting the foreigners, one of the taxi drivers was shot dead by a foreign national. And that's when everything started. That's what ignited this fellowship.
Do you know whether any Zimbabweans were caught here in between?
No. Not really. Don't have any Zimbabwean reported to be involved in this. Normally, this is done by Nigerians, people from Nigeria. Are the ones who are selling drugs to South Africans.
And this is confirmed because you are like authoritatively stating that.
No, not really. But it's known that Nigerians come all the way from Nigeria to sell drugs in South Africa. It's known by everyone. If you ask anyone who is selling drugs, it's known that it's Nigerians. It's not Somalians. It's not Zimbabweans. It's not whoever, any African national, but Nigerians in particular.
But Mr. Juru,
What can you tell us about this simmering tension that appears to be bubbling underneath the across the society between the South Africans, the locals, and immigrants? Because we have gotten a lot of messages, and we understand there is a threat to eject all those who work in some companies and who are foreigners. What can you tell us about this tension?
Yes, I think the government is involved because towards the elections, they were sending messages. It was more like a voice message which was being sent to the electorate. Instead to any number, like myself, I'm not a South African, but I received a message from the ANC stipulating that after the election, they were going to take out all the foreign nationals in order to create employment to the locals. So I believe that the government is just hiding behind the scene, trying to take out foreign nationals, though they are fully documented. So we might think that it's South Africans who are fighting, ordinary South Africans who are fighting foreign nationals, but in actual fact, it is the government which is trying to take out foreign nationals, but in the name of ordinary South Africans.
Okay. Mm. Thank you so much, Mr. Juru. Please do stay on the line, Jonga.
Yes, I think today I'm Terry, Chris. Hello?
Hello?
Yes, Magadi, Baba. Aiwa tiri wapenyu. Ndokumbira kuti mudzoro volume ye radio yenyu zvishoma. Mukoma Gaddafi, zviri kufamba sei, zvakamira sei zvino? Saka imi kambani ya muno shandira iri kuti chiwo nenyaya yekunzi vasa pebasa kune vanobva kunze kwenyika.
Daito mbunza umu wari kumofisi za chiwoti wari kutotora wari baruba forena jiwa baruba jibangu wangu wachita. Mauma kambani za umu wari kusendira ama driver za umu amete jita jiwa wana uchino. From now on no longer taking trainers.
But the new company is to recruit a new one.
By Monday, I want to know what my driver is to do.
So, Zamur, Moshe Amuno Pomer, where when the Mimuruku Tambira Marishoma, you are accepting low wages in those Rukutang with some South Africans. Munoti.
We must join the union and then we will negotiate our salary.
Aiva, tinotenda mukoma. Saka izvi muri pa road here. Saka iva havazouya vachikwataka here pama truck stop ipa?
I don't go see an assassin and security. Boys in Wangwe come from Katubatua last week, like I have still put in a Renat group, Wadipongo company, Wakatubatua, and Timber, Momoga, the Bureau, Burawan, Bruang. But you want to go down, comply, I was that violent. You want to go down, comply, I was a good thing, just a car to come to Jesus, so then, yeah, I got now the problem on the movie. I could hear as well as I do.
Thank you so much, Mkoma Gaddafi. Saka, Mkoma Gaddafi, zitairi, yorakango zuita otsaone kusangana neva yu mtungamiru we Libya, futi nae?
Zitairaka bakure, zikuti, tikadawu nkezera, it's a long story.
Iwa, tinote nda zikuru Mkoma Gaddafi. Mwara, zakanaka toshuira, kutimunge muri safe.
Okay.
Thank you so much. Maita basa Mkoma Gaddafi, gaiti mbupamka na kune wamu watereri. We are giving the chance to other callers. Thank you so much, Chris. That's Mkoma Gaddafi. Thank you. He's a Zimbabwean truck driver in South Africa. Actually, he's on the road and he was parking for the night at a truck stop. And he says, South Africans, locals are threatening companies not to employ foreigners, but his company is actually recruiting new drivers.
Mm.
Yes.
Wow, that's interesting. Yeah, sibuyele kuwe Mnumzana Juru. Umumo unjani sikhuluma nje abantu bahlezi njani khona ngapho ikakhulu eJohannesburg siyazi ukuthi kokugcwele khona abadabuka eZimbabwe.
Yeah, kunzima kodwa fanele sibophe screen ngoba ekhaya impilo inzima. I'm sure nibona ukuthi last month ubekule kulomsindo la eJoburg. Phakathi kwamapolisa ama-foreigners nama-locals. So vele ngikuhlala umuntu elalele kunyosi ukuthi kuthwani namhlanje kuthiwa kungabi kwenzakalani bayenzani, but impilo yakhona eSouth Africa ayijambanga. Inzima kakhulu.
Yeah.
So inye indaba kade ngifuna ukuyifaka yokuthi saba le meeting ne-organization eyabo driver le ebizwayo ngokuthi ATDF yaseDurban. Bahlangana le nkokeli yakhona bonomzana Bolelani labo nomzana Dlamini ukuthi sikhulumisane ngendaba yabo driver ukuthi singasebenza kanjani.
Ubulelani Khumalo?
Sorry. Yebo.
Oh, okay.
So bathi bona bakhala ngendaba yokuthi one amanye ama-foreigners anawo ama work permit, incwadi zokusebenza. Inye ndaba yokuthi bathi ama-foreigners bahola noma malini because banama-problems la babuya khona. So kundaba eyama-permit savumelana ukuthi kufanele thina zame ukubona ukuthi abangela ama-permit bathi sinikeze abantu ama-IDs awakhombayo ukuthi they are verified ukuthi ama-permits balawo ngoba i-Home Affairs kade iyale ukuthi ingasetshenziswa inye organization ukuverifya ama-permits. So yikho la saphelela khona labo bathi ngiyamangala sokulomsindo like 2 days ago kuthiwa bakhona amalunga e-ATDF ababambe abantu bathi masibatshela inkokheli ye-ATDF ithi yona hayi izigebeni thina abantu bethu abayenzi konoko abayenzi umsindo. So isesimo esikuso la e-South Africa.
Hayi kunzima. Hayi siyakucela nje ubambe ucingo njalo sesilomunye umlaleli.
Yes, tine mthereri Chris. Hello.
Hello.
Eh, ndiya nawo.
Zitando Innocent Mafukidze.
Nkoma Innocent Mafukidze. Muri kufona muri kupi?
Ndiri ku South Africa. Ndogara ku Durban na Sparish ndiri ku Johannesburg ndiri truck driver.
Ah, okay. Itanzwa kuti nhasi yanga iri bata murefu bata mpfupi mu Pretoria umu.
Zvisho kwadi ya panga pasina kumira zvakanaka.
Hmm. Saka imapona zvinyi?
Ai wanandri mu Joburg vanga chitira mu Pretoria ndiri pazasi ndichana ndisina kusvika mu Pretoria asi padhuze zvapasi aina mijonga aina kuzouya kunzvimbo dzakana yangoperera imomo.
Koi nyaya yekunzi vanobva kunze makunzi makambani enyu akumisei mabasa iyi?
Ei maita zvakanaka. Ndine shungu dzogara ndichidava ndichifona asi maasiona ngoita rombo rakanaka. Inini muzivira angu nyaya dziri kuitika pari zvino ukasangana neATDF chaivo chaivo vanondo vanobato iri vari kuti ivo number one havasi kudawo vachairi vasina matsamba ende vakawanda vasina matsamba vari kudraivha marori munomu.
Anenge ari matsamba echi easylum?
Aiwa Zimbabwe takabva kuasylum takanzi are you willing to forgo asylum? Tivakasaina mapepa vanhu vatapuwa maanonzi mawork permit.
Okay.
Work permit yedu it allows you to start and work or do both. Ndo zvayakanyorwa.
Okay.
Saka tabva ipapo ndinoda kudzokere mumashure zvishoma ndinga kudyirei nguva chiri kundinetsa imomuno musouth africa pari zvino magarira atakaita ini ndakauya 2007 kwakuine zvimodza zvimota zvisina mahwindo uchingodhiraivha vairamba kudhiraivha mota iyi ndobva tashanda nekuomerwa noupenyu hunoitika kunyika kambanziya dzabudirira kwaakutengwa malatest model ematrucks manje
dimu rai pane vateereri vakati wandei
saka vaakuchiva mota dziyadziya manje kuti vanhu vari kudhiraivha mota dzakanaka vanoda kutosenza munhu anoya pakambani achifunga kuti achida kusenza kuti ngaasenzee nemaconditions ake kwete kuti nemaconditions ekambani maona
saka pane dambudziko
ndo zvimwe zvinhu zvinonetsa saka ndingatauri nezulu nendevere
ye ungaqhubekela phambili mnumzana
ya inkinga yokuthi laba bantu bakhona abantu abangenancwadi zokusebenza abangenamvumo kodwa nke inkinga enkulu ila ukuthi siqala ukufika lapha e-South Africa mina ngafika 2007 mati ndifika lapha ngizosebenza kasidrive imoto abazibiza ngokuthi izikorokoro ezingena mawindo no-aircon ezinongeinjini iduma imoto ihamba phambili sasebenza sekuthenga iimoto ezintsha manje abantu laba manje sebethi hayi labo bantu basithathela umsebenzi njani njani njalo kungenye into le ekhulwe yama-drugs mina ngifika lapha e-South Africa ngathola ama-drugs ekhona endawo eDurban ethiwa yi-Chatsworth yenzwa ngama-India ngama-leaders akhona amanye ama-containers walayishe ulayishe ukuthi ulayishe le mpahla ledize endaweni ethize izivalo zigcwele ama-drugs sidlule emapholiseni angavula kodwa amapholisa ayakhokhelwa imali udlule so in short kunento eziqiniso kunento ezingamanga ukuthi ama-Nigerians akube nama-drugs lapha aconnectana nama-South Africans especially the Indians asedurban. Siyabonga.
Hayi sibongele kakhulu mnumzana.
Sure.
Okay.
Chris, I think there's another caller. Hello, baba linjani?
Ngikhona linjani
ba? Ah, sikhona, khuluma Chris.
Yeah, kunjani e-South Africa?
Hayi ngilapha eBotswana lapha
kanye. Oh, useBotswana.
NgiseBotswana.
Oh, okay. Ungasiphathisa kuhlelo lona.
Hey, uyazi ukuthi baba Gandeni ngizwa ubuhlungu kakhulu nxa ngizwa lokho okwenzakala e-South Africa. because uma ungakhangela ukuthi uma singaxoshwa khona nape esinda khona so imagine ukuthi kumele sibuyele futhi ebunzimeni esibayisibubalekele ekhaya ngoba kuyake sekunzima kakhulu ukuthi singala silokhu esikhona apha e-South Africa.
Okay.
Abantu laba basasifuna elizweni labo and akule ukuthi singathini so kumele sibabalekele iphi.
Kunzima hayi kodwa wena uhlala ngaphi eBotswana umbuvakatshile eBotswana?
Hayi ngihlala eBotswana.
Ah okay khona ngapho kunjani khona?
Hey kunzima vele uphila ubaleka kuphela ngoba abantu babotshwa day and night kuyabotshwana kunzima uphila ubaleka kuphela.
Hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu.
Siyabonga ka.
Okay.
Hanzi nje vari kuti kuBotswana hakuna zviri kuitika
kona kadai. Yeah, hanzi hayi kuBotswana it's not as bad but he says he feels for those in South Africa because you know people are running away from home thinking that they'll get something there but it doesn't turn out that way.
Yeah. Because there is somebody who tweeted he tweeted from Johannesburg, raids on illegal nationals are set to continue throughout the country. This after 8 foreigners were arrested in Cape Town's tourism hub, the waterfront. The Home Affairs Department says those in the country illegally will be deported. So it's Vajuru. Hello, yes, Vajuru. Mungatudza kuti zvinhu zviri zvakamira sei. Tingatarisira here kuti zvaitika mu Pretoria. Zvingango gumirai momo kana zvingapinda mune mamwe maguta. Nokuti tinoona kuti nyaya dzekutengeswa kwezvinodhaka hadzisi kungobata Pretoria chete.
Hongu mukoma Jonga sekutaura kwandamboita mururimi rwechirongo kuti nyaya haisi nyaya diki inyaya huru sekuti pataita kuenda kumaelections muno muSouth Africa. Taitambira mameseji yaiuya sephone call paunoanza paya paya panobva patanga kutaura voice unotanga kutaura. ANC yaikambena ichiti tichadzinga maforeign nationals ese kuitira kuti tikreate tiitore mabasa tipe mabasa kuzvizvarwa zvesouth Africa. Saka unoona kuti nyaya yekuti inofanira kuzadzikwa asi hurumende haikwanisi kuti iuye iye pache zvayo ichita izvozvo sekuti vamwe vanhu vaine mapepa asi inobva kushandisa vanhu vari mumastreet kana kuti sevanhu vemakombi ivavava kana vanhuwo zvavo vanenge vachitsvaga mabasa. Kwete imwe nyaya yekuti ndeyekuti tatarisa panyaya yekutotorwa kwevanhu iye zvinoizvi kana muri Zimbabwe nanga asiri kutoenza zvaomera impfuro yakuti amutore. Isisi tine agendi yedu yatinoshandisa kuti itore vashandi haisi kukwanisa izvozvo kuti itigire maZimbabweans kuti timplay maZimbabweans because last week pakaita nei kwa agent aimploya maZimbabweans maSouth Africans achiramba kuti hatida kuti maZimbabweans aimployiwe because vanenge vakagara vari pamwe chete vaisitsvaga mabasa yese. Saka inyaya huru chaizvo haisi nyaya inogona kunge ichiitika muPretoria bedzi inyaya ichange ichitoitika nyika yese. Kana yatotanga saizvozvo muPretoria, Pretoria ndiyo capital city, inzi yakatotangira muJoburg yakaenda muPretoria. Saka inogona kuzotanga kutoenda nyika yese, ikatanga kuparara nyika yese. Imwe nyaya iripo ndeyekuti vanotanga vatuma ivo vanhu vakaita seivavoita runzva kuti maforeign nationals zvakati zvakati Home Affairs nemapurisa zvozoteera zvichibata vanhu zvichiti tionei vane mapepa vasina mapepa tiri kufungai ofuichi vanhu vasina mapepa vakawanda kudarika vane mapepa vanoshanda vazvivi zvizvarwa zvezimbabwe takatasa munyika yedu zvakawandisa ndivane vasina mapepa zekuti papasipot unongopiwa mazuva mashoma. Saka munhu anongozotaridza kuti akutongozouya ndisina pasipoti kuri nani pane kuya nepasipoti yaunopiwa mazuva mashoma anoita kuti unge uchizovhasiya wozowanikwa usavhumirwa kupinda munyika paunenge uda kutopinda nepasipoti yako zvakanaka.
Thank you so much, Wajuru. Maita basa, rambai muri parunare. Chris, I think we are now joined by Mr. Dewama Vinga, who is a human rights lawyer working with Human Rights Watch in Southern Africa. Mr. Mavinga, welcome to our show.
Thank you.
Excuse me. Welcome, Chris.
Yes.
Hello.
Yes, Mr. Mavinga, welcome to the show.
Thank you so much, Chris and Jog. Oh, yeah. sorry.
Yeah, you're right.
You're right.
Yeah, Mr. Mavinga, can you just give us a brief outline of what you think might have caused the chaos today in Pretoria?
I think it's... Sorry. I'm having trouble here, sorry.
Maybe you need some time?
Sorry, Wallace.
Oh, okay. We'll get back to Mr. Mavinga. Meanwhile, yes. Let's talk to Mr. Juru. Mr. Juru, so what are there any kinds of assistance? Is there any kind of assistance that Zimbabweans are getting from the embassy, the Zimbabwean embassy? Is it issuing like, alerts or anything to that effect?
At the moment, I visited our website. I haven't seen anything on the website, but civic groups are posting in social media, social media platforms. I think civic groups are playing a pivotal role to alert Zimbabweans on the situation in the country.
Uh-huh. But in Joburg, you can freely walk without any problem, right?
At the moment, there's no problem in Joburg. Only in Pretoria, where the town is totally shut down.
I see. But what about the tension amongst the Zimbabweans? Do they feel like there's a real threat coming up?
Yes, there is a real threat. Everyone knows that there's a real threat. And even the employers always communicating with foreign national employees to say this is the situation we have on the ground, and anything might happen, you might lose your job due to these circumstances. So it's a threat, and some of the people have been in South Africa for the past, I don't know how many years, somewhere here for the past 50 years. 20 years, they have already settled in South Africa. Some they don't even have a home in Zimbabwe. They have taken all their families to South Africa. So if you have such a threat, it's a big problem. It's a very, very big problem because they don't know where to go now.
Thank you so much, Mr. Juru. Please do stay on the line. Mr. Mavinga will come back. I think Chris wanted to throw a question to Mr. Mavinga.
Yes, Mr. Mavinga. We just wanted to have your thoughts on the chaos today.
Yeah, I think the challenge is that this is, I was just talking, but this is a coordinated chaos, deliberate, politicized and political, which involves high-ranking political figures, and I agree entirely with Mr. Juru that there is a political hand in this. And it's not just the chaos in Pretoria and the targeting of foreign nationals, but you will be aware that we have had significant challenges in Richards Bay in Durban, and also recently, as Human Rights Office, we put out a report on attacks specifically on foreign truck drivers. And the Zambian High Commission responded by issuing an advisory to its truck drivers. So things are getting completely out of control in South Africa with regards to relations and the treatment of foreign nationals. But it's a politicized and political move, I believe.
Yeah. So, Mr. Mavinga, do you see this, how do you see this playing out in the next coming few weeks? Because we understand there are some threats that Zimbabweans working in some companies will be laid off because the locals want to get those jobs.
Well, it has already been happening that foreign nationals, Zimbabweans, have been pushed off and out of work, particularly truck driver. So this is not new. But what needs to happen, which is not happening, is for the South African authorities to come clean and clear and to be categoric about the employment of foreign nationals in South Africa, because many of these foreign nationals, Zimbabweans included, Zambians and others, have got valid work permits. In other words, they are making a financial contribution to the South African economy, to the South African Revenue Authority, and they are documented. But the authorities are silent when these foreign nationals are under attack. The police have actually folded their hands. They have not intervened to stop the attacks or to arrest the perpetrators. So it appears that the police might be working in cahoots with the attackers because they are not arresting them in the belief that it is a political movement that would take hold. But the result we must warn is that it will entirely destroy the South African economy, because South Africa is not an island. And this industry, business and everything is interconnected and continental. The truck drivers, for example, they have to drive through South Africa to other countries in Africa. So South Africa must be fully aware that its economy is dependent entirely on the economies of SADC and the rest of the African Union. And that is very important, because it seems now that South Africa believes that they are an island of an economic El Dorado, which does not exist anywhere. But they must know that, you know, African foreign nationals who are suffering also have, you know, in their own countries, vital economic interests for South Africa, including, you know, South African companies operating in Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Namibia, and elsewhere. Mm. So this is very important to know.
Thank you so much, Mr. Mafinga. Please do stay on the line. Teens, go kune mterera riparunare. Hello.
Mpoma jenga makadi.
Ndaka simba ndiani avo?
Vachira andu damu yari muno South Africa.
Vachira andu imoyo iyo.
Ya imoyo gono.
Gono chirandu vumaranda.
Ya imoyo chirandu chegono.
Chegono o ana mangwende. Aiwa pakanaka chirandu. Itipei pfungwa dzenyu.
Zvikurarama tiri muno muSouth Africa hazvina zvisina kumira zvakanaka, nokuti ruvengo hondo yemarudzi ndeyo yavepo pakati apa. Zvino dai hurumende yedu yanga nemuono wandinofunga, ndiyo nguva yaifana kuimplimenta mapesendeji avanouda kumakambani vodzikisa, so that makambani ari kuomerwa aya aitiza achipinda mumusha. Vana vemuZimbabwe vanoda kushanda, havana basa nehurumende iri kutonga, chavanoda ibasa. Ndoo zvandinofunga kuti dai vanga vaita panguva inoi, nekuti pari zvine zvihonde yamunomuka hazvina kumira mushe, kutofamba kwabatira ura maoko.
Saka muri kuti iyi zinofobia iyi
kufamba kutovavarira kuti ndingopaka pakanaka ndizorore, nekuti nguva dzakangopfuura nai nokuroko chaidzoka zvaibva.
Muri truck driver?
Ndiri mushairi chokwadi.
Saka imiwo chii chinoita kuti mutambirewo mari dziri pasi? Nabobvunza mumwe mutyairi, nokuti havari kuti muri kutora mabasa mobva matambira mari dziri pasi, zviri kuuraya indastri dzavo. Imiwo chii chinoita kuti mubvume mari dziri pasi dzinonzi dziri kupiwa nemakambani?
Ndinotipisana nazvo izvozvozvo, nokuti ndikatarisa pandinoshanda inini, ndikatarisa iyo makambani anoemploya 100% South African foreign nationals akafanana neana Bekasi PG mufananidzo, mari dzavanototora dziri pasi pemari yandinotambira. Saka mashoko anongoshandiswa chete dzimwe dzenguva mukurwisa. Asi nhamba zhinji vaise vanoshanda vari registered muno South Africa vanotambira mari dzakanaka dziri pamutemo.
Saka muchaita sei? Tiri kunzwa kune deadline yakaiswa yekuti musi wa 2 September kudii?
Ya ichokwadi papa, kutochemana varungu kuti dai vati 4 malodzi anoita kuti dzokere isusu kambani yangu iri basi mujobe tinongoisi kuondopaka over the weekend, timirira kuti tizoona kuti zvii zvinoitika mushure memazuva aya avanenge vataura. Asi hondo yatotanga, nokuti yakatangira mujobheki ikaenda kudhebheni apa yadzoka muPretoria. Saka zvaakutopararira nyika yose.
Hondo
yacho hazvina kumira mushe.
Tinotenda zvikuru mukoma Chirandu, totarisira kuti munee muri safe. Thank you so much. That's our caller. He preferred to be called by his totem, Chirandu Gono. He's a truck driver in South Africa, and he thinks that this is xenophobic. He thinks the attacks are xenophobic related, and he says that those are lies, that Zimbabweans or foreigners are accepting low wages. He refuted that, and I think he sees a problem come the 2nd of September, and he says they are trying to negotiate with their companies, with his company, so that makes sure that they remain employed and they are safe. Tombons wakuna Vamavinga, what are the foreign nationals governments saying with regards to this, including Zimbabwe? Are the embassies speaking out there in South Africa?
On record, I am only aware of the statements by the Zambian High Commission, and not anything at all from the Zimbabweans. They have been very silent. And yet, Zimbabweans are one of the largest groups of foreign truck drivers in South Africa, constantly under attack, including, as we recorded in the Human Rights Watch, the stabbing of a young man, Tineta Kawira, on the 25th of March in Durban. And the police were watching, and they did nothing about him. They did not support him or intervene. We have another young man, Renius, who was petrol bombed. His truck was petrol bombed on the 7th of April, and he slept in the truck. And he was bent severely, sustained very horrific injuries. And to this day, he has not recovered fully. He is unable to work. But not a word from the Zimbabwean embassy in Pretoria or consulate in Johannesburg or in Cape Town. So this is really quite concerning. The Zimbabwean authorities must speak up and speak boldly in defense and to protect their nationals. Zambia has spoken up. Zambia has issued an advisory to its truck drivers. And South Africa is now noticing that. We expect the government of Zimbabwe to quickly intervene and press South Africa to protect the foreign nationals. But the problem is not just these attacks by these hooligans and thugs, but it is the lack of protection from the police, who sometimes will be watching. For example, in June in Witbank, you know, foreign truck drivers were ordered to stop the trucks, to tip over the contents of their truck's core in Witbank, and to leave the trucks there. And the police were watching, and they did nothing to help. And in other cases in the Western Cape, the police were manning roadblocks together with the local groups, including ATDF, whose motto is "All foreign truck drivers must fall." So imagine the police roadblock handing over documents from Zimbabwe and other truck drivers to a vigilante group that is harassing, attacking, and even killing these truck drivers. Mm. And it's a major problem, and there is no support, there is no safety, there is no security from South Africa, and Zimbabwe's silence is deafening.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Tinem Terry, hello.
United Nations or someone else on the airport, the OPA. It's just talking about what you have to do with the citizens. I'm going to tell you what you have to Tumbu dina tini ni kaino ni wapu support au rumende iri ukwe wapu zauti aisi ukozi raungeli po ina ngeli chakaruzwa nevan kutingeli pa. Saka sisi not tumbu bili wenyika ino andi ane problem hombe ni cabinet yake yese ndio vanhu vari kutitambudza ivavo pasi ni vanhu ivavo vanhu vavo ngofani zvanipfe ANC ni zvanipfe
mukomata tenda kana ndisingakanganise nyika idzodzo sezvakaita kana South Africa iyo nguva yesarudzo yakanga ine inakanga ine vanhu vaye vaiongorora sarudzo muZimbabwe uyewo vanoteerera kubva kusangano rinenge richitungamira sarudzo in that case vanenge vachiteerera zvinenge zvichibvawo kuZimbabwe Electoral Commission kuZEC saka havagone kupikisa kuti vamunangagwa havana kuhwina ivo vavanzwa kuti vamunangagwa ndo vabuda musarudzo
but tine commission yakagadzwa yakamukoma jonga yakaitwa yamushandi waimbove president munyika inoi vakaenda kuZimbabwe vakapruva kuti masoja ndo akauraya vanhu ofuti masoja akazuraya vanhu nekuda kwekuti vaida kuforsa vanhu kuti vanzizano pf yahwina
but makaona manjikachiona yekuti South African government iyoyo vamoshande vainge vari mutungamiri muSouth Africa vakakwanisa kutenga vachinyora ripoti yekuti mauto ndo akakanganisa ndo akadai vakatokurudzira kuti vese vane chekuita nekurayiwa kwevanhu vanofanira kuenda kutorwa matanho vachiendeswa kumajeri vachipiwa mitongo inoenderana asi hurumende yeZimbabwe ndo isina kuita izvozvo saka hatingape mhosva kuSouth Africa
batika pa munona mukoma jonga panhau yekushandidzana kuripo pakati peANC nezanup f ka itori dambudziko hombe yekuti isusu kuya kwatinoita munomuka vanoziva kuti isu tiri kutiza kunedeya kuti hama dzavo dziri uko dziri kushungudza kana taura munomusi totanga kushungurudzwa zvakafana nekuno Capetown kwatirikugara totogara takabatira uro maoko because chiunzi musi wa2 chiunzi yakatochaya vanoda kutonetsa vanenge vachitomisa vanhu kuenda kumabasa vachitopinda mudzimba zvona vachitora zvinhu yusi ofuti isusu ka problem yedu iri kukonzeresiwa nemafriends avo kana vachisimuka ivo pamberi pevanhu patv vanosimuka vachitaura kuti zanup f irigh emasi munangagwa akahwina experience election ofuti that was not true and they know that it's not a secret. The whole world, they know that Emmerson Mnangagwa, he didn't win election in Zimbabwe. It's very clear. No one, Munwese Pasirwa knows.
Mukoma, ndinourombo kuti ndakudimurai nekuti nguva dzacho dziri kutitipinzwa vamwe vateerera asi ndanchida kungokusiyai ndichikuyeuchidzai kuti bato reMDC rakapikisa kuti kukunda kwavamunangagwa nyaya yakaenda kumatare edzimhosva Supreme Court. Vamunangagwa vakanzi ndo vahwina saka ndo zvatinenge tichishanda nazvo ndinotenda zvikuru mukoma tatenda zondo thank you so much thank you so much that's one of our callers tatenda zondo calling from South Africa who is blaming the South African president for endorsing President Emmerson Mnangagwa as the winner. He says that the elections were disputed and South Africa was quick to recognize the presidents of President Emmerson Mnangagwa, but I reminded him that the South African government or all the other governments, they take from their representatives observing elections and also from the bodies that run elections in those countries. And in this case, the dispute went as far as the Supreme Court, and the Supreme Court declared President Mnangagwa the winner.
The winner, yes, Chonga. Let's go back to Mr. I know we were with Mr. Mavinga, but I'll go back to you, Mr. Mavinga. I just wanted a quick answer on this issue about the foreigners. You said the countries that have kind of responded to the situation in South Africa. I understand Nigeria also has said something.
Yes, and traditionally, Nigeria has always been very forthright and clear and categoric about the need for South Africa to protect foreign nationals and Nigerians inside of South Africa. And of course, Nigerian nationals have also been particularly at the receiving end of the xenophobic violence that has engulfed South Africa. So yes, that is on record. But for the others, particularly Zimbabwe, nothing is just silence. As its citizens are butchered, harassed, and tormented in South Africa. And in fact, there is no justification because South Africa is issuing valid work permits for foreign nationals and then not doing anything to protect them when they are working legally and lawfully in South Africa, contributing to the South African fiscus, to the South African Revenue Authority. So it is really a serious indictment on South Africa and on South African police services that they are failing or unwilling to protect people within its territories when in fact it is an a domestic and international legal obligation to do that. And so this is an appeal, and SADC should be seized with this matter. The UN should also be seized with this matter to press the South African authorities to begin to protect life and property. South Africa is losing billions in revenue because of these wanton, brutal attacks. Lives are being lost. People are being rendered jobless when they have valid documents, and it's grossly unfair.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Hello?
Hello?
Yes, Indiana Arparunare.
And Mukoma Hasla.
Mukoma Hasla.
Yes.
Muruko Hasla, the Gadi Murum South Africa.
No, in Rubu Botswana.
Omru Botswana.
Yeah.
Kuruko Hasli Kagauk.
The name is Rubu Famba Mbichana, but at the end of the day, I think funny, you know, Van Weswar, 4-9, whatever. And the two numbers go out, I just quadress a problem. The problem is not with the South Africans. The problem is with us, the Zimbabweans. We have got a country that has potential to employ us. Right? When the South Africans left South Africa to Zimbabwe, they came to Zimbabwe, they regrouped, and they went back home and fought the apartheid regime. When Robert Mugabe left Zimbabwe, I suppose when I tell Tangwena, crossed into Zimbabwe, they went to Mozambique, not going to Changalaskana, not going to Changama, Yellow Bone or whatever. They went regrouped and they came back. Amazon Mnangagwa ran away through an undeserted point, went to South Africa, not going to Gamari, he regrouped and came back. And this is what we are not addressing us as Zimbabweans. I'll tell you. South Africa has got what they call a national development program, an NDP. Like any other country, they know in such and such a time we must create so many jobs. And they'll be looking at the South African populace, not at foreign nationals. And this is what we are not addressing. The South Africans, during our elections, they did observe that there are more people in Zimbabwe during Christmas than the time I get my elections to Zimbabwe. And they said, these guys are very serious. And this is why people are saying, no. There must be a hand. The authorities. Yes, it is. You remember, Pabeka, my farming invasion in 2000?
Yes.
Robert Mugabe said it's a spontaneous uprising, Evan. But was it that spontaneous? Was Stevens not fished out of Murewa police station and killed? How many white farmers were killed from the police stations? This is the thing. A government even getting a project, which they can't come up and say. But at the end of the day, Wanankoma Mavinga and everyone else, what you must do is to engage my unions, them South Africa, and say, you know what, you unions, we empathize and to ultimate poor support. We
thank
have
you.
To address my issues, Arikumba.
Thank you so much.
Because we have issues to Zimbabwe that need to be addressed, and the moment we run away and find comfort in South Africa, no one is going to be able address my issues, Arikumba.
This is what
we are missing out. The problem is not with the South Africans, but the problem is with us.
Thank you so much. We are running out of time. Let's give our guest time to respond to you. Let's give our guest time. Vajuru, Manzganya Taurwa, Namkoma Hasla. 30 seconds, Anzi, we must engage South African unions, or you guys there, you must engage the South African unions, and also don't blame South Africans, blame yourselves for not making sure that you fight back for your rights.
Those are tricky, Tara. We are doing that, and it's only that we can't tell everyone that we are doing it, but we are doing it. And at the same time, I would like to tell all Zimbabweans that on the fourth of September, we'll make sure Kutikana Vachinge Vaita Zavaita. We are going to stop all South African, it might be trucks, buses, or flights.
30 seconds, do. Thank you. Wama Finger, hands engage the South African unions.
As this is, the number is going to go guru, direct uti. South Africa utunga miri mapurisa haskuita basa. Zvekuti ara nema union ndezvimwewo asi ngatikage kupomera vanhu mhosva vanhu vari kupondwa vari kushungurudzwa kuti ndo vane mhaka nekuti vaita sei. Mapurisa eSouth Africa vakagarira maoko vakapeta maoko havaskuita basa. Ndakaona ini mukomana anotyaira magonyeti achichekwa mudumbu. Vakatarisa vakasamupakira.
Nguva dziye dzabva dzasvika.
Mr. Mavinga, unfortunately we've come to the end of the show. That was Mr. Dewa Mavinga, human rights lawyer. We also heard from Mr. Dennis Juru, cross-border International Cross Borders Association. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Kande Miri, ndichitenda mose makwanisa kupinda muchirongwa, nemi mamusina kukwanisa henyu kupinda. Toramba tiri pamwe chete.